Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union rinoburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peungororo yarakaita esarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richiti kana zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvakakomekedzwa hurumende kuti igadzirise zvisina kubatwa-batwa, sarudzo dza 2023 dzinenge dzisina kujeka. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revavhoti pamwe neyekushandisa mukutarwa kwematunhu. Bato reZANU-PF romira nenhengo yaro kumberengwa vaAbton Mashayanyika pamashoko avo avanonzi vakataura pamusangano webato iri ekuti mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ngavaurayiwe. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chinobudirira kuenda kumakwikwi T20 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vakwanise kuongorora gwaro revavhoti pamwe neyekushandisa mukutara miganhu kana kuti delimitation. ZEC inotiwo haikurudzire mhirizhonga munyika kunyange vamwe vachiti komisheni iyi haisi kushanda zvakakwana kudzivirira mhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzakanangana nesarudzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati vakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa.
Secommission tine budget iri associated nebasa iri inosvika iyo $83 million. Pane $45 million ichashandiswa for voter inspection, uye pane $38 million ichashandiswa for delimitation. Iyi mari inenge ishanda zvakasiyana-siyana zvinobva kuprindwa kwevoters roll, kuhayiwa kwedzimotokari, maengagement anoitwa nemastakeholders munguva dzakasiyana siyana, mitira uchange chishandiswa zvinopindwa zvoshandiswa navanhu kachita delimitation maequipment, uye zvekare voter education nepublicity, uye zvekare personal welfare yevanhu vanenge vachiita basa iri.
Vamangwana vatiwo
nzvimbo idzi inzvimbo dzavagara vachinda kunovhotera, kana vakambovhota kare ndo nzvimbo dzichacho dzichange dzine mainspection centers aya. Izvi zvichaitika kubva musi wa17 July kusvika musi wa26 July 2022.
Vachibvunzurudzwa nezvenyaya yevari kukurudzira mhirishonga kutyityidzira vavhoti kuti vasavhote vakasu nunguka pamwe nekushandisa mashoko eruvengo, vamangwana vati
nyaya mhirizhonga isoti seZimbabwe Electoral Commission tokurudzira veruzhinji kuti aiwa kana tichiita nyaya dzesarudzo ngatiteme runyararo, ngatiche tichionesana zvakanaka, nokuti isusu tose tiri vana veZimbabwe, zvinhu zvokuti titaurirane tionesana. Uye isusu tokurudzira kuti kana paita matambudziko akadaro ngavazivise veZimbabwe Republic Police, nokuti ndivo vanoita nyaya idzodzo dzemhirizhonga.
Asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, amai Ellen Shuyedenga, vachiti ZEC haifanirwi kunakurira nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu kumapurisa.
Bumbiro redu remutemo rakapa ZEC sarefuri masimba okuona kuti sarudzo dzese dzinofamba neunyararo kusina mhirizhonga apa. Saka kana ZEC ichiramba kushandisa masimba avo, zvichanetsa mberi kuburikidza sarudzo dza 2023 kwatiri kuenda iko. Apa tiri kuona nyaya dzokuti kuti kune vanhu vari kuurayiwa kuna Mboneni Ncube akaurayiwa kuMbizo uko. Kozvoti mazuva apfuura apa kune munhu weZanu akatobuda achitotaura pachena kuti vachamisa vanofanirwa kuurayiwa nekuti vanetsa Zanu PF. Saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kutarisa kuti sezeki seboka rakapuwa masimba nembumiro remutemo vanofanirwa kushandisa masimba awo vaona vachiona kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka.
Amai Shiriyedenga vatiwo kunyange zvazvo vachifara kuti Zeki yapiwa mari yekutara miganhu, vatiwo vanoda kuti komishini iite basa nemazvo mukutara miganhu pamwe nekuona kuti vari mune zvematongerwo enyika vabvumidzwa kuongorora kutarwa kwemiganhu iyi.
Zvokuda kunzwa kuti Zeki ichapinda kuvanhu yoita basa nemazvo kuona kuti maconstituencies nemahozi vachatara zvakanaka zvichifambirana nezviri pamutemo wenyika. Ende chimwe chinhu chakakosha ndezvokuti vanhu vese vane vanuZimbabwe vane zvokuita nezvematongero enyika vanofanirwa kubvunzwa maonero avo.
Mutauriri wemovement for democratic change MDCT vaWitness Dube vatiwo vanga vari kutarisira kuti Zeki isewo mari mukuvandudza mutemo ine chekuita nesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka.
Abvire kare kutaura nemaelectoral reforms atiri kuda sevana veZimbabwe kuti ngavaite transparent kuti kumacommittees kwavo ikoko ngakugare vanhu vasinei nezvematongerwo enyika, ngakusagare vanhu vanobva kuchiuto, ngakusagare vana vevanhu vari mumatongero ezvenyika, nekuti izvozvo ndo zvinotokanganisa sarudzo. Saka nyaya yavari kungotaura diki diki idzi vanenge vachida kuti vanhu vatarise ikoko ivo vachitadza kuisa nyaya hombe chaidzo chaidzo dzinotipa kuti tinge tine sarudzo rwakajeka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi sezvo tatadza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi pamwe nava Mike Bima vanova mutauriri webato iri. Zeki atiwo inotarisira kutanga chirongwa chekutara miganhu mushure mekunge sangano rinoverenga vanhu munyika reZimbabwe National Statistics Agency razivisa hurumende huwandu hwevanhu vari munyika mushure mekuverengwa kwakaitwa vanhu muna kubvumbi. Zimbabwe iri kutarisirwa kuenda kusarudzo mugore rinouya ra2023 uye vari mune zvematongerwo enyika vatotanga kare gadziriro dzekutsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reEuropean Union raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peongororo yarakaita yesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richitikana zvimwe zvezvinhu zvine chekuita nesarudzo zvarakakomekedza hurumende kuti zvigadziriswe zvisina kubatwa. Sarudzo dza2023 dzinenge dzisina kujeka uye dzisina runyararo. Sangano reEU rakakomekedza kuti Zimbabwe igadzirise zvine chekuita nemabatirwo esarudzo zvinokwana 23 kana kuti 23 electoral reforms, asi rinoti kusvika nhasi zviviri chete ndizvo zvakatanga kushandwa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pasvika nyika nekuvandudza zviga zvine chekuita nesarudzo izvi. Asi mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti pachine nguva yakareba yekuti sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa zvokuti hurumende inokwanisa kuona kuti zvimwe zvezviga izvi zvavandudzwa nekuteverwa.
Mukana wekuti zvimwe zvezviga zvavakanga vataura kuti zvingade kugadziriswa tisati tapinda kusarudzo dza2023, mukana wacho tichinawo asi waenda uchiratidza kuti waakunopera. Saka kureva kuti pazviga zvingasvike 23 zvavakataura zvakanda zvacho zvinogona kuitwa kana mitemo kana paramende yakwanisa kufambisa basa iri nekukasika kubva panguva ino yatiri. Chinhu chekuti zvinogona kuti zvinge zvichiitika. Chatingataure kuti tirambe chivandudza sarudzo dzedu kuti dzifambe zvakanaka. Pane nyaya dzakafanana neidzodzo dzekuti environment ichitwa sarudzo inofanira kunge iine runyararo kunyanya ichipa zvekare mikana yakafanira kumapato ezvematongerwo enyika nevanenge vachikonzesa musarudzo idzodzo kuti vawane mukana wakakwanira wekuti vange vachikambirawo vachipinda munzvimbo vachitengesa zvavanenge vainazvo.
Mungaona here imi hurumende yeZimbabwe ichitambira kurudziro iyoyi yeEuropean Union nekuivandudza sezvamuri kutaura izvo?
Tinoona mukana uchiripo nekuti tinonzwa minista vanoona nezvejustice, tinonzwa zvekare president muna 2018 vachitaura nyaya dzemarifumu ayo kuti vaida kuti anga achiitwa. Saka tingasaziva zvedu kuti chii chakonzeresa kuti zvitinonokei, asi tinoona kuti kana vakarada zvavo kuti zviitike zvinhu izvozvo, chinhu chinogona kuitika, marifomuzo anogona kuitwa tisati tapedza gore rineri.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muna 2018 European Union yaakuzoburitsa gwaro iri gore rino, iko kwangosara nguva ingaita gore kuti dzimwe sarudzo dziitwe. Chii chingadai chakatora nguva, chakaita kuti vatore nguva kudai?
Kazhinji kacho maobserver missions anobva kwenyika ndo atingati ndo mashandiro avo. Saka kureva kuti maobserver missions ekunze anofanira kunge achingouya kuzovandudzawo zvatinenge tagara tichiita isu semaorganizations kushandira muno kana sevagari vemunyika yeZimbabwe. Saka kureva kuti ndo mashandiro avo atingati ndo maonero atinozviita kazhinji kacho.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare neStudio 7. Munyaya yanga iri kudare, mutongi wedare ramajistrate Vangoni Nduna vati vachapa mutongo wavo panyaya yakasvitswa mudare nemumiriri weZengeza West vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wasachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Scala chekuti vanduna vasave iwo mutongi anonzwa nyaya dzavo kumatare vachiti vanduna vane divi ravakarerekera. VaScala vakamiswa pamberi pedare nezuro vachitongwa mumhosva dzavari kupomerwa dzekupesvedzera mhirizhonga panyaya yakanzwikwa navanduna. Bato reZANU-PF riri kuramba zvipomerwa zvekuti riri kukonzera mhirizhonga kuburikidza nemashoko anonzi ari kutaurwa nevamwe vatungamiri vebato iri pamwe nedzimwe nhengo ekunyomba vanopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change pamwe nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Izvi zvinotevera mashoko anonzi akataurwa nenhengo yaro kumberengwa North vaAbton Mashayanyika avakati pamusangano webato ravo kuRampopo kumberengwa North kuti pasi navachamisa zvinoreva kuti ngavaurayiwe. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hapana chakakanganiswa navamashayanyika vachiti vatori venhau ndo vari kuita kuti vaise dzine utsi. Vanoti bato ravo rinoda runyararo asi kuti rinopikisa reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati panyaya iyi kuti tinzwe kuti pane matanho ari kutorwa here. Asi ngatinzwei hurukuru yataita navamugwadi.
Tinozviziva kuti variko vatapi venhau vanotsvaka kushora musangano weZANU-PF pese pese nokutsvaka utano mugati kuti vashore musangano weZANU-PF. Ndo zvatiri kuona apa. Zvingani zvinotaurwa nevanopikisa vachitsoropodza vachityisidzira mhirizhonga kuvasupporters veZANU-PF? Zvingani? Vana Job Scala nhasi vari muwani vachidedzera kuti ndai munopwanya dzimba dzevanhu veZANU-PF. VaJob Scala vanoonekwa vari pachibhorani vachitaura kuti gore ra2023 muno mucharohwa munhu muno, asi hatina kumboona vamapepa nhau muchizvipublishaiza. Makuenda kunotsvakawo mutana zvakare kumusha uko achiita musangano yake moti kwanzi musangano weZANU-PF ndiwe mhirizhonga. Ayo, hakuna zvakadaro.
Asika vaSikala vakasungwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga nemashoko avakataura. Zvasiyana papi nezvataurwa naivo vamashayanyika?
Mashoko ababa ava mukanyatso kumateereresa, comrade ava havana kumbotaura kuti endai munorova vanhu, havana kumbotaura kuti ngakuurawe munhu. Asina kuverenga unoroonde nyika inoi ndiye anogona kutadza kunzwisisa mashoko avo, nokuti comrade ava vanova muwo veteran zvakare watinoziva vari kutaura ivo kuti kare nyika ino ichirwirwa usununguko namacomrades vana mukoma vatungamiriri vatinavo nhasi navabereki vose nana mujibha nana chimbwiro. Vabereki vose vakarwa hondo nguva yehondo, vatengesi vaiurawa, vanhu vaisapota Ian Smith vachishungurudza vana vari kurwira nyika ino kuti ive nerusununguko vaiurawa kana vari vatengesi. Hapana chinyuwani ipapo, zvose izvi zvaitika kosi ndo masunungurirwo akaitwa nyika inoyi. Saka tione chakashata pamashoko avari kutaura. Kudzidziswa nhoroondo yenyika hakuna kushata, ende variko zveshuwa. Vatengesi vakaurawa, vananyati vakatourawa zvishuwa zvikashaya basa nokuda kwekuchengesa nyika. Saka hationi chakashata pamashoko avo. Uye musangano weZANUPF haukurudziri mhirizhonga.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vakafano bata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vanoramba mashoko ekuti bato ravo ndo riri kutokonzera mhirizhonga.
Zvinoratidza kuti munyika muno mune yatinoti selective application of the law. Nenyaya yekuti ivo vanopiriva zvemhirizhonga ende ndosaka vachikurudzira vanhu vavo ende zvinoratidza kuti munhu angakatumwa kuti ataure mashoko iwavo. Anenge akatumwa nevakuru vavo. Vakuru vavo zvinoratidza kuti kana vamugwati vachitaura kuti violence nekuraya kwevanhu especially a leader of the opposition. Saka izvozvo zvinhu zvekuti vatyizire vanhu tagadzira kuenda kuna 2023. Asi vanhu vangwara mumamisha, mumareserva nemumatau vachiziva kuti at the end of the day munyizimbabwe munofanira kuita shanduko. Vanhu havafaniri kumira, tinofanira kuenda mberi nekuti zvinhu zvese zvinoshandiswa. Ndozvaita vaSmith vachitaura kuti tinofanira kuuraya vanhu vatema. Saka vamunangaga vadzokera muutongwa hwaIan Smith, vadzokera kuutongwa wevachena waidzvanyirira vanhu. Saka ndosaka muchiona vachishandisa mutemo, vachisunga vanhu, vachiita zvezvavaiita. Patinoziva kuti pakupera kwezvese munyika muno muchauya shanduko.
Saka munoti nekuti havasati vasungwa ivo vakataura mashoko ekuti vachamisa vaurayiwo?
Nhasi taenda kumapurisa vachitaura kuti nyaya iri kuhengwa nemasvingo. Masvingo yafonerwa ikataura kuti nyaya yacho ichiri kuinvestigetwa. Zvinoratidza clearly kuti kune selective application of those. Zvinoratidza clearly kuti mutemo munyika muno waakushandiswa against the opposition. Kana usiri opposition munyika muno hauwani protection. Ndo nyaya dzatiri kuona munyika munomu kuti kwaakushandiswa violence. ZANU yapererwa papfungwa, yapererwa pazvese. Ndosaka vaakuda kushandisa vajoksical vakasunga nenyaya painsider public violence. Uyo aonekwa anozikanwa achitotaura kuinsider kuti mumwe munhu aurayiwe asi unonzi haana mhosva sekutaura kwavaita mutauriri weZANUPF.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano reGender Media Connect richishanda neFoyo Media Institute ine muzinda wayo kuSweden nechikoro chepamusoro cheGothenburg University vaita musangano nhasi muHarare wekuparura gwaro rekutsvakurudza zvavanoti zvavakaita pamusoro penyaya dzine chekuita nevatori venhau nevatepfenyuri vechidzimai munyika. Gwaro iri rinoti chero zvazvo Zimbabwe ine mitemo iri pajekerere mune zvematorerwo enhau, madzimai anosimukira mashoma pane vanhurume. Zvimwe zviri mugwaro iri zvinoti madzimai ari muzvigaro nemabasa ekutungamira mumabasa ezvekufambiswa kwemashoko mashoma pane vanhurume, uye madzimai haasi kufara nemitemo inovachengetedza mumabasa, inochengetedza kodzero dzavo nekuumbwa kwemabhodhi akakosha seZimbabwe Media Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vemedia commission muzvinafundo Ruby Magoshongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Shongwe chakanangana nereport kana kuti chinyorwa chemuunganidzwa changa chakaitwa neGender and Media Connect vachitarisa iwo kusanganisirwa kana kuti kubatawo kunenge kuchiita madzimai muno muZimbabwe mune zvekufambiswa kwemasoko nenhau seindustry. Apa tiri kutarisa hedu media neukuru hwawo neupami hwayo.
Zvikurukuru zvamunonongedzerawo zvabuda senhau hombe munhau rwayanhasi ndezvipi?
Munhu wese angatibvumirana zvokuti nyaya dzekusenza kwevarume nevakadzi mune zvekufambiswa kwemasoko nemedia seindustry haisiri nyaya itsva. Nyaya yekuti madzimai haasi kuoneka wari kusiyiwa parutivi kana kuti vanenge vachitarisirwa pasi madzimai munongoona ari parutivi kana kuti ari kumasure saka zvanzi haisinyaya yekutanga
asiwo ndatarisa kukomisheni kwamuri ndikaona kuti chairpesoni mudzimai ndikatarisawo media connect ndikaona zvakare mutungamiriri ari mudzimai munozosara panze sei semadzimai ndichikuonai muri muzvigaro zveutungamiriri
zvamunoona hapana chinounza sanduko kupfuura kutaurirana madzimai vanonzi ndiwo vanofanira kutanga kufundisa vana zvii handiti ndiwo vanotanga kufundisa vana mhai baba tada zvichienda zvakadini zvakadaro hanzi uwandu hwevanhu hwemuzimbabwe tikatarisa vakawandisa vanhukadzi asi vari kutitungamirira varume musazondibatebate ipapo kuti gomai magoshongo makuenda kuti chiri kunge chekungoti tine tsika nemagariro zvagara zviri matiri saka kuzvipindura zvinotora nguva
vanga vari sachigaro vemedia commission muzvinafundo Rubi Magoshongwe vachitaura vari parunhare naIvan Zininga westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mauto eRussia ari kupinda mudunhu reDonbas muUkraine, zvombo zvemuchadenga zviri kuramba zvichirova kumawirira kweUkraine. Chimwe chombo charova muguta reVinnytsia chakonzera kufa kwevanhu vangangosvika 23 uye kukuvara kwevamwe 93 vamwe 10 vasiri kuzivikanwa kwavari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vati vacharamba vachitsigira kushanda kutsvaga nzira dzekuti pave nenyika mbiri pagaka variri pakati peIsrael nePalestine vachiyambira kuti zvinogona kutora nguva. Vati vanhu vemupalestine vari kurwadziwa pari zvino vachiti zvinotonzwikwa uye kana kuAmerica zvinonzwikwa. VaBiden vasimbisa kuti panofanirwa kutangwa nhaurirano dzinonanga kuti pave nenyika yepalestine parutivi peIsrael paine miganho yakachengetedzeka inobvumiranwa zvinoita kuti vese vararame murunyararo nekuwirirana. VaBiden vari kuenda kuSaudi Arabia. Imwe nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vaMoses Garira vari kukurudzira veruzhinji kuti vasauraya magora vachiti anobatsira kuchenesa masango kuburikidza nekudya nyama dzemhuka dzinenge dzafa izvo zvinoita kuti pasave nezvirwere. VaGarira ava vanoshanda paVictoria Falls Safari Lodge kuVictoria Falls vanoti hotera yavo yakatotanga chirongwa chekupa nyama kumagora zuva nezuva icho vari kuita vakabatana nemasangano anoti National Parks, Birdlife of Zimbabwe neWildlife Trust. Vanoti magora mazhinji ari kuurayiwa nevamwe vanenge vachida kuita zvechivanhu asi vanoti izvi hazvikurudzirwe sezvo shiri idzi dzava kushomeka munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Mavouchers anodya zvakafa zvega kunyanya mumasango medu kana mumapurazi nemune mombe dzakafa kana mhuka dzese dzinodzafa musango dzinodya izvozvo zvirwere zvinorega kupararira kusvika kwatiri suvanhu.
Chii chamunodzi?
Tinodzipa nyama inenge yasara mumarestaurant inochinosiyiwa nevanhu mumapurasi avo because vanhu dzimwe dzenguva vanoisa mhiripiri atidzipe zvinhu zvakadaro. Mashefu edu paanogadzira vanobvisa mabhonzo vachitrima maface ndozvatinounganidza ihotera hombe tine zvakawanda zvinobva mahotera medu makitchen medu ndozvatinopa shiri dzedu izvi atidzipe kuti dzigute apa kuita kuti dzigune kuramba dzichitambira munzvimbo yadzisingaurayiwe zvakafanana nekupochewa nemapocha zvichizofanana kana nemuvarimi vanenge vaine mombe dzavo dzikafa vanowanzisa poison kuti vauraye shumba dzinenge dzauraya mombe dzavo but zvinozosufa mavhaucha saka pakudziswededza kure nekwadzinowana matambudziko even maelectric lines.
Tinoona zvakare nyama idzo dzinenge dzine mabhonzo nezvimwe mabhonzo aya anozoitwa sei?
Mabhonzo aya madiki hadzinogona kumedza dzinodyawo nokuti dzinodawo supplemental of calcium kubva kumabhonzo iwayo asi mabhonzo mahombe anosara paya anozodyiwa nemapere kana amanheru nokuti mapere ane mazino akasimba pamhuka dzedu dzinodya nyama saka ndiwo anozoya kuzotora mabhonzo iwayo naiwo mascavenger anobatsirawo kuclina environment
Nairobi. Saka imi hapa munoshandira hotel here kana kuti National Park?
Kwete, ndoshandira hotel Victoria Falls Safari Lodge. Njoo ikuita project yekubatsirana ne National Park Birdlife of Zimbabwe ne Wildlife Trust kuti tikwanise kuti tishambadze nezvekukosha kwemavhauchi nokuti ari kunyanya kufa pasi rose kudarika dzimwe shiri dzose.
Mungati imi chirongwa ichi machikwanisa kunge muchichiita pano pahotera kwengo yakareba sei?
Chirongwa ichi pano pahotera chatove nemakore kunyange hamwe nini ndakazotangawo chapakati asi chirongwa ichi chinokwanisa kuita makore andosvika 22 kana 23 years.
Saka vamwe vanodzishandisa chii shiri idzi magoraya? Sei dzichizowanikwa dzichiurayi?
Shiri idzi tikatarisa especially isusu vanhu vatema tine mabhiliefs edu izvozvo ndozviri kuita kuti vanhu vativa kana uchida kuita n'anga kana muprofita vanotikumbira mavhaucha pasi vachiti ndokuti vagone kushopera kana kuona zviri kumberi through dreams. Vamwe vanototi mapasi acho mamwe anokwanisa kurapa zvirwere. Saka izvozvo manje vaakutoita bhizinesi rekutouraya mavhaucha vachitengesa vachitowana mari nawo. Izvozvo zvapedzawo futi mavhaucha.
Asi imi mungakurudzira veruzhinji kuti vaite sei panyaya yeshiridzi?
Veruzhinji tinovakurudzira kuti pega pega pavanoona shiridzi vadzikoshese zvikuru nokuti idzo dziri kutichengeta dzinotichenesera masango edu kuti tisave nezvirwere.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vaMoses Garira vanoshandira paVictoria Falls Safari Lodge vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket nhasi chaunza mufaro munyika mushure mekubudirira kuenda kumakwikwi T20 World Cup. Michael Kariati anotitsanangurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chewana tikiti rekuenda kumakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuAustralia mushure mekurova Papua New Guinea nemaranzi makumi maviri nemanomwe nhasi masikati kuBulawayo. Mutambi weZimbabwe akanda maranzi akati wandei ndeSkandar Raza uyo abuda nemaranzi makumi maviri nemaviri kuti Zimbabwe isvike pamaranzana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Papua New Guinea ndokuguma iri pamaranzana nemakumi manomwe nemaviri 172. Kokunda masemifinari uku kwapinza Zimbabwe mufinari yeT20 World Cup qualifier iyo vatambi ava vave kusangana neNetherlands muQueen Sports Club nesondo. Kunyange Zimbabwe ikarohwa mufinari iyi tikiti reWorld Cup ratove muhomwe sezvo mitemo ichiti zvikwata zvapinda mufinari zvinotora zvinzvimbo zviviri zvasara kuti zvikwata zvemakundano T20 World Cup zvikwane. Mutsigiri wemutambo uyu vaFidelis Mzondiwa vanoti machevrons adadisa zvichevera kukundikana kwakaita chikwata cherugby kubudirira kuendawo kuWorld Cup.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaradza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
T20 World Cup qualifiers ndio anga ari makwikwi ekutanga emuraridzi mutsva wemachevrons Dave Horton kubvira atambidzwa basa iri mwedzi wapera. Zvikwata zvisere zvinoti Hong Kong, Jersey, Papua New Guinea, Singapore, Netherlands, Uganda, USA neZimbabwe zvanga kwesvondo rese zvichirwira kuenda World Cup uku. Totarisa mutambo wenhabvu. Hupenyu hwemurairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya kuchikwata ichi huri patambo apo chikwata chake chere kupinda munhandare yeNational Sports Stadium nesvondo pamutambo neFC Platinum. Masvondo maviri apfuura vatsigiri vechikwata ichi vanga vachishedzera kuti Ndiraya ngaasiyiswe basa zvekuti kurohwa zvekare nesvondo kunosimudza dzimwe mhepo. Dynamos yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yapfuura izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force.
Izvi zvauya panguva yakaoma apo Dimbare ine FC Platinum iyo iri kubhebha moto uyezve iri kutungamira gungano iri nemapoints mashanu pamusoro pechicken in.
Tinotenda Michael Kariati, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zvakadzama mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revhoti pamwe nekutara matunhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube.